Kunyangwe hazvo veZimbabwe Energy Regulatory Authority vari kuti mutengo hauna kukwira sezviri kutaurwa pamadandemutande. Vamwe vemagaraji vatowedzera mutengo paongororo yaitwa neStudio 7 zvikuru muHarare. Vachitaurawo nevatori venhau papera musangano wedare remakurukota nhasi, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vati dare ratenderana kuti vemagaraji havafaniri kuwedzera mutengo kusvika pamadhora manomwe emaRTGS zvave kuitika. Vachasi vati vasangana nevanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari vakavayambira kuti vasawedzere mitengo kana kuda kuti vanhu vatenge mafuta ekufambisa dzimotokari nemadhora ekuAmerica chete nekuti izvi hazvisi pamutemo. Studio 7 yambobatawo vakuru vepagaraji rezuva kumarimba ikaudzwa kuti vainge vasina kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa dzimotokari kubva mukupera kwesvondo rapera. Pane mashoko ekuti vanotengesa mafuta vari kuramba kuatengesa kusvika mutengo wemafuta wawedzerwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mafuta awedzerwa zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo.
Fuel on average yakwira from about 5 RTGS dollars kusvika about 8 RTGS dollars. Saka kukwira kwakati nyanyi, more than almost about 70% increase.
Vachitambara vativo izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekushaya simba kwemari yemaRTGS dollars zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamusika mutema wariri kutengwa nevemabhizimisi vakawanda.
Mapurisa mazhinji ari kuaffectwa nevolatility, market volatility iripo, yekuti zvino rate riri kuchinja everyday, saka zvinhu zvichikwira everyday, saka vanhu vazhinji vanenge vakuprepare kuita redenominate macosts avo in a strong currency inova pane zvino US dollar. Saka tiri kutoona kuti situation yakamboitika ya 2008 ndo yakuita replay itself, yekuti vamwe vana muzvinabhizimusi vakuita vachiramba maRTGS dollar nekuti value yacho iramba ichingorasika.
Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakatanga kuita chamuramba mhuru kubva gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya zvavakazivisa kuti bhanga guru renyika haraizowanisa vanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari ava mari nemutengo wakaderera. Asi mukuru weCEO Africa Roundtable vaOzo Obinna vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatenge mafuta avo vega vasingapiwe mari neRBZ.
Hurumende haichafanirwi kuramba ichitenga mafuta ichipa vanhu mafuta, asi kuti ibvumidze vane mari kuti vadini vaende vachinotenga mafuta vachitenga nemitengo inoita kuti vawane yatinoti pachirungu return. Saka kwazvino paita zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti vazobvuma kuti vane mari yavo ngavachitenga mafuta, asi vaisa mutemo wekuti mari iyoyo inofanira kunge ichienda painterbank market. Ende chechipiri ndechekuti interbank market yacho kwenguva yatapinda pamutemo iwoyo yanga isati yaane mari yakakwana.
Asi vaBinna vatenda kuti vemabhizimisi vari kuomerwawo nezvinhu nekuda kwekusagadzikana kwemari yemaRTGS.
Kwemasvondo andingaita angaite mana kana mashanu apfuura, zviri kutaridza kunge mafuta aya nemutengo wawo zviri kuramba kunyatsogadzikana. Saka zvaakukanganisa kabatiro katinoita mitengo yezvinhu zvemuno muZimbabwe. Taakutopedza nguva yakawanda tichitsvagirudza kuti mafuta acho ari papi, totopedza zvenguva yakawanda tichigadzirisa mitengo kuitira kuti tirambe tichikwanisa kutenga mafuta acho ndokunge achinga awanikwa.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanotiwo zvinhu zvaomera mushandi wose munyika.
Apa zvaakutongoreva kuti hapachina nyika, nekuti nyika mushandi, nokuti kukwira kwemafuta kufambisa kunokwidza zvinhu zvese, mishonga muzvipatara, zvinhu mumastoro, zvokudya, zvokupfeka nemarendi. Saka hapachina chatingati pachine nyika. Zvaakutongoda chete kuti vanhu vakurumidze kunzwisisa kuti tavingwa nedambudziko rekuti nyika yaminda.
Kunyange hazvo gurukota rezveupfumi muzvinafundo Muturi Ncube vari kuti urongwa hwekugadzirisa upfumi huri mugwara, zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.